izvi zvinotevera kudzingwa kwava Ian Makone pamwe nemutevedzeri wavo Mushare Kudzai Kadzombe nevari kuzviti ndivo vakasanobata chigaro chemunyori mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change TCC vasengeso Chabangu. Mumashoko avo ekubvuma kutungamirira guta vachitengu vati hapana chekupemberera sezvo vakanga varipo vakadzingwa zvisiri pamutemo.
Kufara hapana chekupemberera nekuda kwemarecords ari kuitwa zvisiri pamutemo. Tiri pano nekuda kwekuti meya vedu vatakasarudza vakapiswa zvisiri pamutemo, so hapana chatinogona kuti tipemberere. Asi kungofambisa basa riende mberi, pavakasiyira panga pagara paine urongwa hwanga huripo hwekuti tigadzirise matambudziko ari muguta. Saka isu tichangotangira ipapo topedzisa basa ranga riri kubatwa.
Vachitengu avo vati vacharamba vachikoshesa nyaya dzemvura nekurwisa chirwere chekorera muguta vakaramba kusaina tsamba yekudzingwa kwavo vhiki rapera paakadzingwa mamwe makanzura sezvo zita ravo rakanga rakakanganiswa kunyorwa rakanzi Chitegu. Vati zita raivepo rakanga risiri ravo.
Pane zita randakangoona riripo ranga riri kufungidzirwa kunzi nderangu, asi takazodzita tarisisa taongorora matsamba nekuzoonawo zvakare kuti zita ranga risiri ravo. Saka nhasi ndiri pano. Isu hatityi kana kuvhunduka nekuti simba redu rinobva kuvagari, simba redu rinobva kumaresidensi. Maresidensi vakatituma ndiko kwatinodzokera kana pachinge paita dambudziko.
Mabharani wekanzuru vahosa yachisango vaudza Studio 7 kuti kunyange zvazvo tsarudzo dzafamba zvakanaka, kudzingwa kwevatungamiriri vekanzuru kunodzorera mabasa shure.
Kanzuru inoshanda ndingati nemakumbo maviri. Pane maofficials anosarudza nevanhu, koita maofficials anoapoindwa, saka ita town tech nevamwe vese vashati. Saka ava vanotibatsira kuti mapolisi atinange tichida nemaresolutions atinotsvaga vakatipa kuti tigone kushanda. Saka zvinodisturba hongu nekuti maonero anosiyana kana vanhu vari muhofisi.
Vachitengu vachatevedzerwa pabasa naMushare Rosemary Muronda avo vasarudzwa kuva mutevedzeri wa meya weguta reHarare. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuvagari kuti vanotambira sei urongwa hwekuti vave nameya mutsva uhu. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.